South Africa iyo inevanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe yazarura makambani ayo mazhinji nhasi mushure mekupera kwezororo. Asi dzimwe mhuri dzeZimbabwe dzakange dzashanya kumusha dzinosanganisira avo vakange vava nemakore anopfuura maviri zvichienda mberi vasati vadzokera kumusha dzinoti dzakashamisika nemamiriro ezvinhu kumusha. VaHarry Pillay avo vakange vave nemakore mana vasati vambotsika gumbo ravo kumusha vanoti hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro ezvinhu nechimbi chimbi sezvo nyika yave kuenda kumawere.
Pandakaenda kuChristmas nekuNew Year zvandakaona zvinorwadza. Migwagwa yaparara, zvinhu zvekudya zvinodhura, mari iri kushayikwa, mota dziri kukwidza mari yetransport.
Vapangana ichuma avo vange vave nemakore matatu vasati vadzokerawo kumusha vanoti gore rino ivo nemudzimai wavo vachashanda nesimba kuitira kuti vagone kubatsira hama neshamwari dzavo dziri kumusha idzo dzaomerwa neupenyu.
Ndakafara zvikuru kusangana nehama neshamwari kumusha shure memakore matatu ndisati ndadzoka kumusha. Asi dambudziko rangu randikaona kumusha ikokoko zvinhu hazvina kumbomira musha zvokuti hurumende inofanirwa kuona zvokuita. Saka ndichashanda nesimba gore rino kuti ndiedze kubatsira hama neshamwari dziri kumusha.
Kunyange hazvo vabatsira igondo vakafara kusangana nevadikani vavo mushure menguva refu vanoti havana kufadzwa nechipitipiti chavakasangana nacho pakuenda nekudzoka pamugano weZimbabwe neSouth Africa paBike Bridge kunyanya kudivi rekuZimbabwe.
Takaenda kumusha zvakanaka hedu, asi dambudziko ratakaita pakuenda kwedu kumusha especially ranga riri pabhodha. Nenyaya yekuti pabhodha pacho vanhu vacho vanoita fanike vari kufosewa kuti vaite basa ravo. Takasvika tikagara maybe 7 to 8 hours tichindira mapepa edu kuti tinosanganawo nemhuri tetine mazuva mashoma atinenge tapiwa kuno kwatinoshanda kuSouth Africa. Saka ipapo tokumbira kuti hurumende yedu igore kugadzirisawo kuti pave nefast track especially kana ari maholiday akafanana neaDisemba.
Vamwewo vanoti vane hama dzavo dzakawanda dzakakundikana kudzoka kuSouth Africa mushure mekunge dzadzorwa pamugano wedivi reSouth Africa nekuda kwekuti magwaro avo ekufambisa akange asina kumira zvakanaka. VaMike Ndlovu vanoti vashandi vepamugano uyu vakange vachipomera vanhu vakawanda mhosva yekushandisa magwaro emuSouth Africa avakawana zvisiri pamutemo.
Vakurwadziwa stereki nekushungurudzwa kwavachiitwa maZimbabwenzi pabhodha. Avo vakaenda kumusha for holiday vakudzoka kwakutorerwa mapassport ivo vangachisenzesa maSouth African documents. Saka vamwe vacho vakabva vadhipotwa ipapo vakadzokera kumareserva.
VeStudio 7 havana kukwanisa kunzwa divi rebazi rinoona nezvemukati meSouth Africa sezvo vanobvumidzwa kutaura nezvazvo vachiri pazororo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.